Chitsauko 12. Ava ndivo varume vakaenda kwaiva naDhavhidhi kuZikiragi. Paakanga asingakwanisi kufamba akasununguka nemhaka yaSauro, mwanakomana waKishi. Uye vaiva vamwe vevarwe vane simba vaimubatsira muhondo. Vaiva neuta, uye vaikwanisa kupotsera matombo nechipfura mabwe, kana kupfura miseve neuta vachishandisa ruoko rwerudyi kana rweruboshwe. Vaiva hama dzaSauro dzekwa Benjamin. Mukuru wavo aiva Ahiezeri, pamwe chete naJoash, vese vari vanakomana vaShemaa muGibhea. Jezieri naPeret vanakomana vaAzimavheti, Beraka, Jehu muAnatoti, Ishmaya muGibeoni, murwi aiva nesimba pakati pevane 30 ari mukuru wevane 30 vacho. Uyewo Jeremia, Jahazieri, Johanani, Jozabad muGedera, Eruzai, Jerimoti, Bearia, Shemaria, Shefatia muHarifi, Erikana, Ishia, Azareri, Johezeri na Jashobeamu vekwaKora, na Joera na Zebadia vanakomana vaJerohamu vekuGedhori. Paivawo nevamwe vagadhi vakaenda kunobatana naDhavhidhi kunhare yaiva murenje. Vaiva varwi vane simba uye mauto akadzidziswa hondo. Vaigara vakagadzirira vaine nhoo huru nemapfumo uye zviso zvavo zvakanga zvakaita sezveshumba, vachimhanya semhara dzirumakomo. Ezeri ndiaiva shasha yavo, Obadhia ari wechipiri, Eriabhi ari wechitatu, Mishmana ari wechina, Jeremia ari wechishanu, Atai ari wechi6, Erieri ari wechi7, Johanani ari wechi8, Erizabad ari wechi9, Jeremia ari wechi10, Makibanai ari wechi11. Ava vaiva vekwaGadhi, vakuru veuto. Mudiki wavo akanga akainzana nevarwi 100, uye mukuru wacho nevarwi 1000. Ava ndivo varume vakayambuka rwizi rwaJordan mumwedzi wekutanga parwakanga rwakafashukira kumahombekombe arwo, uye vakadzinga vanhu vese vaigara mumapani kumabvazuva nekumavirira. Vamwe varume vekwaBenjamini nevekwaJudha vakauyawo kwaiva naDhavhidhi kunhare yake.
Dhavhidhi akabva abuda akasangana navo akati kwavari,
"Kana mauya kwandiri nerugare kuzondibatsira, mwoyo wangu uchabatana nemi. Asi kana mauya kuti muzonditengesa kumhandu dzangu, iwo maoko angu asina chakaipa chaaita. Mwari wemadzibaba edu ngaazvione atonge." Mweya waMwari wakabva wauya pana Amasai, mukuru wevane 30, akati, "Tiri vako, haiwa Dhavhidhi, uye tiri kudivirako, haiwa mwanakomana waJese. Rugare, rugare ngaruve newe, uye rugare ngaruve neari kukubatsira, nekuti Mwari wako ari kukubatsira." Saka Dhavhidhi akavagamuchira, akavagadza kuti vave vamwe vevakuru vevarwi. Vamwe vekwaManase vakabatanawo naDhavhidhi paakauya nevaFiristia kuzorwa naSauro, asi haana kubatsira vaFiristia, nekuti pashure pekunge madzishe vaFiristia ataurirana, akamudzinga achiti, "Achatiza obatana nashe wake Sauro, uye tichaurayiwa." Paakaenda kuZikiragi, varume vanotevera vekwaManase vakatiza vakanobatana naye: Adinaha, Jozabad, Jediaeri, Mikaeri, Jozabad, Erihu naZiretai, vakuru vezviuru vekwaManase. Vakabatsira Dhavhidhi kurwisa boka revapambi, nekuti vese vaiva varume vane simba vakashinga, uye vakava vakuru muuto racho. Zuva nezuva, vanhu vakaramba vachiuya kuna Dhavhidhi kuzomubatsira kusvikira musasa wacho wakura semusasa waMwari. Uku ndiko kuwanda kwevatungamiriri vevaya vakanga vakagadzirira kurwa vakauya kuna Dhavhidhi kuHebron, kuti vamupe umambo waSauro sezvakanga zvarayirwa naJehovha. Varume vekwaJudha, avo vaiva nenhoo huru nemapfumo, vaiva 6,800, uye vainge vakagadzirira hondo. Pavanhu vekwa Simeoni, varume vaiva muuto vaine simba uye vakashinga vaiva 7,100. Pavarevhi paiva ne 4,600. Jehoyada ndiaiva mutungamiriri wevanakomana vaAroni, uye vaaiva navo vaiva 3,700. Pamwe chete naZadhoki, jaya raiva nesimba uye rakashinga, nevakuru 22 vemuimba yemadzibaba ake. PavaBhenjamini, hama dzaSauro, paiva ne 3,000, uye vakawanda vacho vaimbotsigira imba yaSauro. PavaEfrem, paiva nevarume 20,800 vaiva nesimba, vakashinga, uye vaiva nemukurumbira mudzimba dzemadzibaba avo.
Pahafu yedzinza raManase, paiva ne 18,000 vakanga vasarudzwa nemazita kuti vauye kuzogadza Dhavhidhi kuti ave mambo.
Padzinza raIsakari, vaya vainzwisisa nguva uye vaiziva zvaifanira kuitwa nevaIsraeri, vaiva vatungamiriri 200 vedzinza racho, uye hama dzavo dzese dzaiva pasi pavo. KwaZebhuroni, kwaiva ne 50,000 vaikwanisa kupinda muoto. Vaigona kurwa vakaronga uto ravo vaine zvombo zvese zvehondo.
Vese vakabatana naDhavhidhi vakanyatsozvipira kwaari.
KwaNaftari kwaiva nevakuru 1,000 uye vaiva nevanhu 37,000 vaiva nenhoo huru nemapfumo. KuvaDhani vaya vaigona kurwa vakaronga uto ravo vaiva 28,600. KwaAsheri vaya vaikwanisa kupinda muto kuti varwe vakaronga uto ravo vaiva 40,000. Mhiri kwaJordan, kuvaRuben, vaGadhi nehafu yedzinza raManase kwaiva nevarwe 120,000 vaiva nemhando dzese dzezvombo.
Vese ava vaiva varume vehondo vaigona kurwa vari muto rakarongwa. Vakauya nemoyo wese kuHebhuroni kuzogadza Dhavhidhi kuti ave mambo wevaIsraeri vese. Uyewo vamwe vaIsraeri vese vaida kugadza Dhavhidhi kuti ave mambo. Vakaramba vaina Dhavhidhi ikoko kwemazuva matatu, vachidya nekunwa zvavakanga vagadzirirwa nehama dzavo. Uyewo vaya vaiva pedyo navo, kunyange vaya vaiva kure, kwaIsakari, Zebhuroni nekwaNaftari, vaiuya nezvekudya zvakatakurwa nemadhongi, ngamera, manyurusi nemombe, zvekudya zvaiti furawa, makeke emaonde akaomeswa nemazambiringa akaomeswa, waini, mafuta, nemombe nemakwai zvakawanda, nekuti muIsraeri maiva nemufaro mukuru.